manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa kuti vakwanisa kuenda nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza munhu avo. Saka zvinongoramba tiri pasaibhoni chena ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nekurumbisa kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezetu vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiridze mhere ndikati manje ndingaridzirani. Kwautoshinga ndakamira pajoi papapo ione umba yese yakutotapurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi relabor court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare relabor court varogers Manyangadze pamwe chete navalawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanenge vachitadza kuenda kumabasa as long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanisa kuenda kumabasa nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasaimposition ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa nestudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda shandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye zvadzokera mumabasa avo nengo yakafanira. Saka yaizi nyaya yekutya yekuti tingatye hatifanirwe kunge tichitya employer wedu, tofanira kunge tichitoengaja employer wedu achitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokera mumabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo Vane mukana wokukwidza nyaya wokudare repamusoro soro vachipikisa mutongo uyu kana vanachiremba vakada kutora dano iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi regurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hawe ugara wakabatira hura maoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutore dwenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni achinzi izvo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwazve president inini ndikatumirwa gwaro rakadaro, Vice President Florence Taruinga akatumirwa gwaro rakadaro, Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapitumirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakare kechipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Hatina chatinomirira nekuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvino tatokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvino hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufa nenzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufa nenzara kumaboarding schools. Zvino hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matano api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunyeni kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisayo vasingadzidzisi. Hatingatenderi vanhu vane nzara vane ukasha kuti vainvigilete manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro mu14 October iri inyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiga tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yaakubuda asi taakuziva hunhu hwavo chakachejedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 izvo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapau mavhima sezvo vati tigodzo vafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino vaAhmed vakarumbidzwa nekunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu Mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli veku South Africa muna 1916 vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vachakabvu vaNelson Mandela veku South Africa vaAnwar Sadat veku Egypt uye vaKofi Annan veku Ghana vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu veku South Africa vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema wekutanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu muZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzisai Ruhanya
chokutanga ndechekuti prime minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita president wedu vamunangagwa pakabva vamugabe asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal but beyond peace deal yavakaita neEritrea munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi vanhu vaiita zvehuman rights violations vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu vamwe vacho vakaritaiwa vamwe vakabviswa majajisi anga ari corrupt akabviswa vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana Lamengistu negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo mapolitians vomuEthiopia even vanhu vomuAfrica saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa
mubvunzo wekupedzisira mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica
aiwa wakakosha zvoyo because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana mumwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita vamandela ndi vakandoita Nobel Peace Prize vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri vamandela vakati ini ndinongoita 4 years one term iwewe taombe tichitonga chiindai mberi nyika yese yakavurikana nhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi is a liberation movement but ine capacity yokuzviita renew ine capacity yeself correction ine capacity yokuti payatadzai zvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano ane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi mhiya dzezvematongerwo enyika vachita zidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya, vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Masvingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva tosaitamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa moto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuvawo. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichingisa. Kwakungopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze. Vana vangu vobva vamboti ngatipinda vazukuru ngatipinde mubhedhroom. Apo tanopinda mubhedhroom kuti izvo zvipikiri zvese zvaakuda kuzurwa kunga umba yakuda kudonha kubva tabuda panze. Saka taatiri pavharanda nguva shoma shoma tiri pavharanda ipopo titoone marata akutodonha maasibhesas kutondeswa kudika kumaminda. Ende mhepo yeyo handisainamboiona mwananga. Ndiri chirikadzi ndakada kuti ndiribvemere ndikati manje ndingaridzirani. Kwautoshinga ndakamira padhoo ipapapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapast eight pane vamwe vakanga vazouyawo kuti atazwa noizi yaita apo ndikati umba yaenda. Saka mudarora paindikati handitombozivi kuti ndinorara paiba. Izvozvizvi mwanangu ndiri chirikadzi ndiri panze kana kuti ndizive kuti ndotangira papi. Ukundanda kuda kuti ndichigadziriro tumasendito kuti ndikatengesawo kana tubhinzi twangu ndotenga fetirazi handichaisumudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera futi manga ari kudzimwe rumu dzeadhasaii.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaoa anga ari kuda urugara vameni angada kuita makosizi acho kuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndiye ndinaye panapa akanga ari mbata zvebridging chikoro ndiye atombosvidza amwe majoini kuti ambojoinisa boti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manje kuti mhepo iyi izvo kwakarema kuda ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwewo vakapudzirwa dzimba?
Mukomana 1 gidzi moonya umwe akanga atomhanya kupinda mubhedhroom saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuti chidhina 1 takazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba koorara yanga ichinguva yekuda kubika. Ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. VaMaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmead kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza ne200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi yekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese yedu atinokolekta pamwedzi maximum yavo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara futi magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana veani, ZRP, ZPS nemamwe ma departments, maparastate house government, vanoti owa mari inosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaichifambira. Dambudziko ratinaro nderekuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga ra approve na minister. Kana minister asina ku approve, hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve na minister.
VaMaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifaniri kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhendi revanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifaniri kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvo kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handi yakatendera ichiti inoda kukwidza maretsi izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zvinoreva kuti patori nemaextra mazimari aripo ipapo. Ivo ndo basa ravo sekanso kuti itsvagire vagari mari iyoyo yokuti vakwanise kubhadhara mari yezese. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanso imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanso ngaitomeka shuwa izvo ndokuda kujaira vagari topinda murod nazvo izvozvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwereti zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura 40 yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavanoda kutora chinenge chava kutigozera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari. Zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvine hurumende yedu kukanso. Saka isu zvatotarisira nzvoti ivo vekanso dei vataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kubukuzisa kutira kuti mvura isatombodzinga zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haitei kutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayiwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Maanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isana bechidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
kutanga roti ngati gamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kuti zvingafambiswe sei kuti itipe pundutso ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa
ndinoona se vanhu vezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngati mise maelections kwe-7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uye zvinozofamba sei and ndinoona kunga vaita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambirei shoko iri todi vandudza tori twasanudza ngatisabatirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndoo mashoko anofanira kudzoserwa kune vezvisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotenzwisawo 10 years ndo shoko randagona chipotaura ndichipoto 10 years dai tamboti anoda kuita MP dzaasumudze ruoko rwake ndoda kuti MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kandakatakurwa nezanupf kandakatakurwa nebato ripi timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri sematauriro amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement avo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nema
vateereri ka mashoko amanzwayo ndiwo zvatinenge tichitaura nezvazvo palive talk nhasi kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu palive talk asi iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano ecastle premier soccer league zvatarisana nemitambo yakati pavei asi ichikwanisa kuzvikudubura kubva pamusoro pegungano iri michael kariati anoti panyaya inotevera
zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa
panguva ino hapana magames angangonzi ari easy vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki obva wazozvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa
asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri
takundikuona hangu zvakanaka asi Caps United ndiona ichibudirira plus home advantage zvayo inenge iri pahome plus yagara ndoiri pamusoro pefelo saka ndiona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi wange handione ichivina pagame iroro
asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu Dynamo zvekare haina kufavirwa nerwendo sezvo iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi kunosangana nengezi Platinum Stars iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu zvekuti murayiridzi wayo mutsva Rodwell Lakama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apavise rwendo rwake vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari mubaba field stadium mumutambo wavo neteo 1 iyo iri kurayiridzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Bosso asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manika Diamonds versus ZPC Kariba. Harare City versus Mushowani Stars. Shondo, Chapungu versus Herentals. Blower Chips versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tashka kumagumo ichirongwa chedi chana sindokse ya mina sandikile mnaoze isi ndebele, ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakhangela ukuthi ilanga leli ngalibuya FDA, libuya libethini yalo. So ithini yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So ukujalo kwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajalo ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Biwe le Antwam ngisebenzile noKhaya wamafika amahle asebenza noKD indoda enye ebeka uBabulanga ngithokozani. Ngazosebenza lo mvume leyona indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini isanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe yokumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana unkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ithini yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Ke ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajalo ukuthi be-organize ama-workshops bengene ku-radio la ku-TV bekhuluma ngetini naleyabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lo nyaka ukuthi
Benny Buzuki, man, city empowering girls for a better tomorrow, who told Gini Nankaya, the Umtana, Oinkazana, Okunda Emakaya. Nathan Zelenuki, as Katniss name is Lavantana, Babu Great Seven, about Freda Ubala, but you know Saba Patalana is two feet, Abakwan to Wana Amari Balsabu. Abanya Bakwan to the 20,000 of the home one because Abakatalan is two feet. So Gatan Gwenda, what a responsibility I'm with me, he gives me a campaigning, he's even at lead girls to school. Where I'm encouraging abantu engibaziyo ku social media abantu abasebenzisana labo ukuthi bangcedise ngifundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana ba school fees for one year ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku grade 6 kathesi besiya ku grade 7 2020.
Okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikole?
Campaign day is starting on Monday. We are specifically for the International Day of the Girl Child, and it has the time that we will raise our school fees for our children about 12. Then we talk then that even kind of university at Charter 2, Goma Province, and 6. I'm a province on a lot of kind of good thing. I'm a province, a sensitive and salary law, all of my youth that are using my initiative, Konangani, so we will do good students and allow to identify. Amangaza manje akathi esikolo but asela isikole. I campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-top kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa si-support omunye wathi ngizasupporta abangaki. So ugcina unanzelela ukuthi i-top yakho ibhajetheleyo you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from saka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa besithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabanye besanjani ukuze benze lokho abakwenza kathesi nokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa sile-session sinesikhayele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelela ukuthi kusasa kube ukuphela kwe-campaign yonale. But abantu esisebenzisana labo bona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi ayisesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook is the landing moment that came to us. Abantu bakwazi ukusendela ama message ku Facebook. Also niyatholakala ku WhatsApp kumbe I text or I call. Nisebenzisa u 0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso wenza wena njengomandathi hathi ukuthi bonke wenhlanganiso.
Ngihlanganise ama young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo. And then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusasa ekuseni from 7:30 to 9 sile dance and fitness session. I-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yona leyo iza-contribute a goal to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
E-Harare e-Butternut Gardens. Ibufest Nodenson Moyo on the first floor who studio which I see the trust. You can take a sense of the last one and the Karisang was 7:30 Upelango 9.
Loke ngonkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa icingweni lo Praxis Jeremiah we Studio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi zixoxa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu oweGeneral Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni amagameted rural teachers union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Soke siyakwazi ukuthi okuthiwa yi-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphi ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitho ikutshengisela ukuthi kulento esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuba rile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kulento abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Aso secret ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka abasemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo. Amatitha ngokuya ngokuya siyo ngamalungelo ukuthi ngayiholwa ngabotitha ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo olokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zamatitha kaziko. Ngangamazwe ale rule of law ale democracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu manje ayi lapha kwethu lasangikwazi imethodi bani abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactha ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona inganeni uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yabona le abathi i-PFP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini. Nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyili lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqeda iperiod yokubopha le imali izabuye abantu bebezabapheshene. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhandi upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-osterity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatisha izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu, isiNdebele, isiShona lesiLungu, zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 Education Act iwa kutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama languages la angu-3 isiShona, isiNdebele, lesiKhiwa on an equal term basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wena umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Njengo athi abantwana bafunda isiShona, indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesiShona after this time kulesiKhiwa. Uyabona njengami mina vele Bedbridge kodwa kathesi ngihlale eHarare. Ngiyabe funa ukuthi umntwana wami efunde isiShona, efunde nje lesiNdebele lesiKhiwa, konke kufanayo.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko. Kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini?
Sikaphiwe. Athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesibelele ukuthi uminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date.
Yebo ke uxolo lo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezenkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bheki Lizwe Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into efunakala ikhonokho ukuthi asilungiseni i-GMU wonke labana abantu othamisa lochamisa besaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GMU for a while sike simi into lezi sibe msilizwe ethe esuka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemantibeleni utalengo besaphile bezomsapota msizi zonke lezi izinto utalengo bese qalisile ukuyikhuluma yena leyi language abanye abangafuni uxolo bese emkwadeni bese bemzondeza utalengo kasefuni nami sefuni kusondeza umnangagwa udalengo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa abantu bemantibeleni amsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdaba engoyakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhitha umgalo wepower. That's why wazwala ngalesi khani isikhathi ethiyena. Manje sengingafa, ngingafa. Baze baba bengibuza ontongogara nabomasuko lookout. Ngizoba khona ukuthi ngibatshe ukuthi hayi, sishiye senze lokho. So lokho umumo, ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayathanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lisifa abala daba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50
kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni?
Well, angeke ngizikomente kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuthula. Angizikomente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe. But mina ngidinga lo obona ingani ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswane nokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lifakwe kuSpice Car Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly elakule Egypt, ele Etoile du Sahel elakule Tunisia kanye lele Al Hilal elakule Sudan kusigaba sezibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi laseAfrika. Njalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula ithimati singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho service siyadlala khona. Kodwa ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni wedluleyo iqembu leFC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leqembu leOrlando Pirates emidlalweni emibili. Kuzibaya Sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, iTP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusibaya Sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu lePetro Atletico elase-Angola kanye leWydad Casablanca eleMorocco. Kusibaya Sika Group D kule qembu leRaja Casablanca elakwele Morocco, iJS Kabylie yase-Algeria, iAS Vita eDRC kanye le qembu leEsperance eleTunisia. Kulinye udaba olumelana nomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kusigaba seCasilaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleChicken eNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizanqinilana leleZPC Kariba eVengere, iqembu leFC Platinum lizadibana leleyada ngaseMandaba, iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leleDynamos ngasePawpaw, kuthi iqembu leHarare City lizadlala leleMshawana Stars ngaseRuvaro. Ngensonto iqembu leCapes United lizemukela eleWange ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBulawayo Chiefs lizanqinilana leleTriangle ngaseLuveve, iqembu leChapungu lizadlala leleHerentals ngaseAscott, kuthi iqembu leHighlanders lizadlala leleTel 1 ngaseBarber Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMasikandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. uMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Masikandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbro Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telikamehlo kaZulu elesithu panjalo lile sihloko esithi izwe. uMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo masikandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa bezigqumbaqumba imbambo zikaSathane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. idlalate lakhe leli lilingoma ezilichumi. Njengehlala yenza umehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le albhamu ngisebenzile noKhaya wamashika amahle, asebenza noKD indoda enye ebetha uBabulanga Mthokozani. Ngazosebenza lo mvume lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena abathuthulana izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude. Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook Sebenzani Mehlo kaZulu Mqolo, o ungithinte kuyo le number +27834302W2 +27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga sizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Ngikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.